Kuti tinzwe zvizhinji nekuti sei zvakabuda musarudzo zviri kunonoka kubuda, tabata mutauriri wesangano rezek vajasper mangwana.
Sarudzo zhinji dzabuda kusara kwenzvimbo shoma shoma dzikaafektwa nemvura, saka logistics dzemafambiro anga achiita mabhepe edu hadzina kumira zvakanaka, nekuti dzimwe nzvimbo nzizi dzadzashata dzadzati wande mvura, dzimwe nzvimbowo marodha achiafambi zvakanaka.
Saka munotarisira kuzivisa vanhu riini nezvemamiriro akaita zvinhu?
Tarisa kuti manje manje tichaishuwa statement secommission tichitarisa kuti kwese zvinenge zvabuda zvose. Asi kunonoka kubuda kwazvo hazvireve kuti vari kunzvimbo idzodzo vanomirira mapato akasiyana siyana havasi kuona process iripo. Vanoona process iripo yevanenge vachizvirwisa kuti zviri kufamba sei, asi nyaya dzekuzonobatanidza mafiga kuda dzimwe dzenguva emanational assembly panzvimbo yachona yeconstituency yeconstituency command center kuti vasvike papo zvinogona kuvatora nguva.
VaJasper Mangwana ndivo mutauriri weZEC, vanga vari parunare muHarare.